Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi richaita musangano nevatsigiri varo muchinoi. Zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisa South Africa nhasi dzichange dzichitaridzira pamusoro pezvadzinoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa huwandu hwemichato iri kugurwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dziuye kumusangano webato iri uchaitwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinoi nenguva dza 10 o'clock mangwanani anhasi. Mubepa reziviso raparadzirwa kuvatori venhau, mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vanonzi vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera misangano yakaitwa navachamisa munzvimbo zhinji nezuro. Ngatinzwei vachamisa muhurukuro yavakaita naBlessing Zulu weStudio 7 pamusoro pemisangano yavo.
Igore remhemberero hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanira ZANU-PF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu, asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumamita leda aiwa kai vanhu vakabuda nehuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru, vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement, CCC.
Saka pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands. Tatine vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukokoiseuko unopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi. Haikona kutaura munana Vhungu muMukobha vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurumbira. Ngativandudzawo chirongwa chedu chekutiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo, atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Ichakasiyana nemamwe mapato anoti vanoda huyai, hatiti vevachada. Isu tinoti anodiwa ndiye anopinda, kwete anoda. Nokuti ukada unoti nesa mangwana zvangu zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Ndatotanga ndosakaonaka ndatenderekawo munyika mwedzi akazhinji ndatotenderera kuvakuru vemusangano tachiopa chirayiro kuvaikoni iye vanonomwisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga kunwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa. Icho chingwa chekuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruchii.
Mune chivimbo chekukunda here vachamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo?
Gore rino makuwerere kurova seri nekuseri ngoma yegekenisheni. Wanhari zvemukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvokuti kana iye anonyatsoona kuti pandagonekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemutindira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanzvatinogezana, itinei tichigeza tibhakira semunwe nekuti munhu ndo wakudikwa munyika muno. Nyika yanga yakapfeka ka t-shirt yegirini kubva 1980 yeyo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa, podawo yeyelo yegoridhe inombouya itsva. Ndozvatarisa vanhu, ndozviri kutaura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa muSouth Africa anoti akagadzirira kuona kuti kuratidzira nhasi kwakashedzerwa nebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters hakuzokonzeri mhirizhonga. Manheru ane zuro mapurisa akatotanga kusunga vamwe mune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kuchaitwavo nhasi munyika dzakaita seKenya, Tunisia, Senegal neNigeria, chinangwa chiri chokupikisa izvo zvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela, kuti tinzwe maonero avo.
Muzuva ranhasi pane hurongwa munyika shanu dzemuAfrica hwekuti pave nekuratidzira kweruzhinji. Nyika idzi dzinosanganisira South Africa iri kuchamhembe kwedunhu reAfrica, kwozoti Kenya iri kumabvazuva, kwozotiwo zvikare Nigeria neSenegal idzo dziri kumadekero kwedunhu reAfrica. Nyikawo yeTunisia inove iri kumaodzenyemba ichange iine kuratidzira kweruzhinji.
Urongwa hwekuratidzira uhu huri kurongwa nani?
Urongwa uhu hwekuratidzira ruri kurongwa neavo vari mumapato anopikisa. Kana takatarisa munyika yeKenya, vaRaila Odinga avo vakakundwa musarudza dzegore rakapera ndivo vari kuzenge vachitungamirira urongwa hwekuratidzira pamwe chete nemapato anopikisa eAzimio Coalition. KuSouth Africa zvakare tiri kuona kuina vaJulius Malema veEconomic Freedom Front vachange vachiratidzirawo zvekare.
Amai Ndlela, chinangwa chekuratidzira uku ndechei?
Nyika idzi vahwande dziri kunyunyuta nezvenyaya dzematongero enyika pamwe chete nezveupfumi, izvo zvakonzeresa kuti mitengo yezvinoraramisa mhuri ikwire kakapetwa katatu panguva diki diki. Mabasa hakuna vawande, uye zveva nawo havasi kukwanisa kuraramisa mhuri. Zvavapo ndezvekuti mhuri zhinji mudunhu reAfrica dzakatarisana nenzara. Munhu wese ane kodzero dzake, imwe yekodzero ndeyekuti munhu ave nechikafu chakakwana, ave nepekugara pakanaka, nechekutiwo zvipatara zvinofanirwa kunge zviine mishonga, uyezve vana vanofanira kuenda kuchikoro. Tikanyanyotarisisa nyika zhinji, kwete idzi dzega dziri kuratidzira, dzakafananawo nedzeZimbabwe neMalawi nedzimwewo, magariro evanhu anosuwisa.
Sekuona kwenyu amaendlera, sei Zimbabwe isina kubatanawo nedzimwe nyika mukuratidzira uku?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chose vahwande. Hongu, Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akawanda, asi chikonzero chokuti Zimbabwe haisi kuratidzira chiri kubvira pakuti pane mitemo yemunyika yeZimbabwe inoita vanhu vatyire upenyu hwavo. Tikanyanyotarisa pane Statutory Instrument 101A, iyo inove inorambidza kuratidzira kwevanhu, zvinogona kuti munhu anogona kuripiswa faini ye$300 zvichienda mberi. Izvi hazvo hazvireve kuti kodzero dzekuratidzira hadzipo, kwete. Bumbiro reZimbabwe Human Rights Commission uyezve bumbiro remutemo weZimbabwe rinotsanangura zvizere pamusoro pekuungana pamwe chete nekuratidzira. Asi dambudziko riripo pakuti kodzero idzi hadzisi kucherechedzwa neavo vari pachigaro. Ndiko sakawo zvekare Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi kubva kunyika dzakabudirira dzeAmerica neUnited Kingdom.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi kuKenya neStudio 7. Hatina. Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Kwekwerere vanoti hurumende inofanirwa kupindira nekubetsera nenyanzvi dzinogona kuyananisa vakawanana kuti vakwanise kukurukura zvinonetsa mudzimba dzavo senzira yokudzivirira kugurwa kwemichato uko kunonzi kuri kuramba kuchikwira munyika. Judicial Services Commission inoti matare akaona huwandu hwemichato yakagurwa munyika hwakapetwa nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100% mugore ra2022, apo matare akagura michato zviuru zviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nemashanu kana kuti 2,735. Dr. Gwikwerere vanoti vana tete vaisimbobetsera vakawanana havachawanikwi uye vane matambudziko avovo vachiti yava nguva yekuti hurumende ipindire zvine mutsindo munyaya iyi.
Vahwande nyaya yokurambana muwanano yatekeshera muZimbabwe, asi nyaya inoshayisa mufaro zvikuru. Paangava nezvikonzero maonero angu zvakati wandei zvinokonzera kuti vanhu vasiyane muwanano vambenge vagara vose zvakanaka kwechinguva. Chikonzero chekutanga chandingada kutaura nezvazvo kushanduka kwetsika namagariro edu isu savanhu vatema kana kuti savanhu vomuZimbabwe. Iko zvino maZimbabweni atekeshera nenyika dzakawanda. Tinotoredzera kana kwatinoti kukopa muchirungu tsika dzavamwe, todziisa mutsika namagariro edu echiZimbabwe, zvozova zvinokonzera kakusawirirana. Kana tikagara toti kujoni, toona vakadzi vokujoni vane maitiro avanoita kana kuti varume vokujoni, isu takuda kuuya nazvo, zvozoafekita wanano. Tiri patsika namagariro evanhu ipapo vahwande, tete vaiva vachikosheswa zvikuru makuriro atakaita. Taitodzidziswa natete kuti kana mapinda muwanano unotarisira zvinetso zvakadai nezvakadai, uye kuti uzvikunde unodai ugodai. Kana watoita dambudziko waitomanya kundoudza tete, endi tete munhu waienzanisa asina kurerekera kumusikana kana kumukomana. Tete vemukomana, tete vemusikana vese vaiva vaine basa rokudzoredzera nokugadzirira zvinenge zvigadzirisa zvinenge zvakanganisika.
Chii chinotadzisa kuti izvi zvirambe zvichiitwa nai Dr. Kwekwerere?
Iko zvino mumhuri dzedu hatichina kubatana semhuri saizvozvo zvokuti tete vangapuwa mukana wavo wokuita basa ravo. Tete vavana vamazuva ano vatova iyo indaneti vavanoswera vachingogugla kana panana Facebook vachiudzwa zvinyaya zvimwe zvinotokanganisa wanano dzavo. Chechipiri chandinoda kutaura nacho vahwande chinokonzera kuti vanhu vakonane mumhuri inyaya yokushayiwa, yatinoti pachirungu poverty. Zvino kana murume aroora aine mhuri yake vachiswera pamba kuna mabasa muZimbabwe, chokudya hapana. Zvino somukadzi wanenge achitarisira kuti baba vaende vanoshawashawa vauye necheuviri mhuri idye, panenge pasina. Zvongozokonzera zvakarechi kumarana marana. Saka nyaya yokushayiwa inokonzera zvakare mirizhonga kana kukonana muwanano. Kwozoti zvakare vanhu vomuZimbabwe nenyaya yekushayiwa yatareva yepoverty vakangozara nyika dzose dzose. Uye muZimbabwe imomo murume unogona kunge achigara kuhange uko, mudzimai achigara toti kumusha kuri kuBait Bridge. Saka panotori nemukaha unopa kuti wanano isazomira zvakanaka. Uyu ari kwake, uyu ari kwake, achasangana nemwidzo. Utanga kutora vamwe varume, uyu utanga kutora vamwe vakadzi, nemhaka yemukahwa wedistance unenge uripo iwoyoyo. Saka ndechimwe chinhu chinokonzera ichocho. Kwozongoti nyaya yokuora kuhunhu, moral decay, vanhu vaakuputa zvinodhaka, vaakuinda vachiona zvinonyadzisira paindaneti, vaakungoona zvinhu zvakawanda wanda. Ende nokuti tete havachapuwi mukana wavo, tsika dzakutotyisa dzimwe kuti unoshaya kuti izvi zviri kuitwa nomunhu akaroorwa nomunhu here. Aya mapfekere iyayi, aya mataurire iyayi, mataurire emunhu ari muwanano here?
Sekuona kwenyu Dr. Kwekwerere, dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Inini maonero angu ndokuti hurumende yedu ine basa rukuti igadziridze problem iyoyi. Chekutanga isusu tichikura vanhu vaiti murume nomukadzi vaidzidzisa pachikoro chimwe chete. Zvairespektwa nehurumende kuti mhuri dzigare pamwe chete. Zvino iko zvino chero mukaenda kuzvidzidzo zvapamusoro, mudzimai unoti apedza chidzidzo ondokandwa muzarabani, murume ondokandwa kana hwedza. Saka izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vagare kure nekure. Hurumende inofanira kuita kuti mikana yokuwanikwa kwamabasa namaindustry avhurwe, vanhu vawane mabasa, nokuti kushaiwa mudzimba kunokonzera chimhirizhonga. Uye hurumende inofanira kukoshesa tsika dzedu namagarire edu echikare. Takangoregera zvimwe zvitsika zvichingopinda, ndopatinoona vana vedu vachizopinda mune zvinodhaka, muwana neimomo zvonokanganisa futi. Uye humwe huno hwokuti unongoshaya kuti hauna kumira zvakanaka. Saka hurumende inofanira kuti iite basa rayo ipapo. Kozoti hurumende inofanira kuwana zvirongwa zvokuti vane shungurudzika kana kuti vane zvinetso muwanano voenda vondowana vana chipanga mazano kuvanoenda kucounseling. Zvichiprovhaidwa nehurumende, vanhu vachingoendawo chero ndisina mari ndongonowana tete vehurumende vanotiudzawo kuti muwanano garai zvakanaka apa, gadzirisai dzimwe nguva mukatora zano iri rinokubatsirai. Saka hurumende ngaiite zvirongwa izvozvo, vemakereke navo ngavaite zvirongwa zvinobatanidza vanhu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mihoro yevanoshanda mumigodhi inonzi ichabhadharwa ichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica. Izvo zvichaona mushandi wepasi pasi achitambira madhora ekuAmerica mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti US$355 kutanga munandira gore rino, asi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana 35% zvemihoro iyi ichange ichibhadharwa nemadhora eZimbabwe. Mihoro iyi yakabvumiranwa pakati peAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe neChamber of Mines of Zimbabwe. MuNewsday makare, vamiriri vemasangano akazvimirira oga eCivil Society Organizations vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu vachiedza zvakare kunyengetedza vaMnangagwa kuti vasaisa ruoko rwavo pagwaro rePrivate Voluntary Organizations kana kuti PVO Amendment Bill. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Action ndiri kudiwa, but we don't have any representative at national level. Saka isusu we don't take the action into our hands. Pari kutoda plan iyoyo, otherwise our future is doomed. Tisu tikutambura mayouth isusu. Vamwe vari comfortable in their positions as senators, as councillors and MPs. We are here pa polling station shumi nezuro, no rest. Kuita 2 days at the polling station and no one would register. No one could register. And you don't actually feel that because vanhu havapo vari kuita, they are busy with what they are doing. But we are saying we need an action right now, or else there's no election. In my view, there's no election, especially in Ward 7. Personally, there's no election that noise. There's no election, because that is an election recommendation of Zanu. We cannot have an election of endorsing Zanu PF. ZEC is an equal ref, and must play its part neutrally. Kana ZEC is a partisan, one of your names is a kafa. It's also we don't care about that. Nobody gets the guy who registers a kafa name is a kafa. Zimbabwe has got a lot of resources, diamond and gold. So how can ZEC have a justified reason? You can't tell that we register one. One of them to pera. One of them to pera. Machine yaka wanda. So I can't say that demonstration against ZEC, ladies and gentlemen. I want to tell you from what's even. We are doomed. Apana, apana diri. Man, I'm still expecting my miracles. In any, I'm there. I'm here on the ground. And this is the story.
Mangwanani, mangwanani wa wande. Nukenda ene na uze machokwari wa wande, please. Chwa tibatile murume uyakati kamari zeduze cooperative. The shelter for all ages. Nketa 6 years, nketa 7, nketa 6 ino muziva, eta 8 ino muziva. Apari ukontesta utabla kufotero. Ano jama resiti kanzeli munu uyakangu uini. Munu uyakati kamari zewa miyaza. Chuma tika zisama koti wakaita corruption na mpana chakabuda. Murume uyakati kamari zedu wa wande. Yakati kamari zedu ndichichema. Ndichema katika mare zeri mare zeri wabere kwa kachembira wafazira chishida zimbaka kachitembisa kutozo wana chitinyepira 140,000 US dollars ya katika murume uyu wa murugona iyei are case deep up.
Ndiri kuda kutaura nema citizens apa kuti ngande tinonyoresa tese tigone kuvhota tikunde hurumende yeZANUPF vari kuda kuvhainika vari vega. Nisi watu wanaomziba ambwa tinakudzirewe kuhla kuti chiguta saka natigirei kudzireduwa kumana ndiregerere pashona apa ndiri muvhenda zvangu bati handangokwadziwa nyika ndiyeduka handiyedu tese Zimbabwe.
Hei Cost of the road muri sei mazimba ndakanzwa vamwe mai vechitaura pa Friday vari kusapota kuti vana vasarohwa musati izvoni mitemo dzamunoona uko kumaeuropean union modo kuuya kundodzisa kuZimbabwe. Muri kutadza vana panhau yemadrugs, muri kutadza vana panhau yembanje, zvese pane zvinodhaka muri kutadza, but end of the day muri kuti vana vasarohwa. Manje Zimbabwe haina mutemo wakarara panze kudaro. Sati zvamunoona uko moda kuzviita kuZimbabwe hatina mutema yakadai. Izvo ivhingitero mombe dziripa ndima chaidzadzo dzingatadza kurohwa ka haingafambika ndima yacho. Murisei mazimba.
Makadi kupa studio 7 apo hama dzangu mose vana vezimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe. Ini ndoita zita rangu handicharevi, ndingapondwa zvangu nehama dzedu dzeZANUPF izi. Nine dambotaura zvangu pamusoro peuyo anonzi Tafadza Mubadi neuyo anozviti commission ponyato mutauro mapurisa. Nyaya dzavo dzekungoti akangobvunzwa nyaya chega chega chaitwa chinenge chareswa munyika ungoti ini handizivi chakazochadai zvakati zvikati vachingotaura kunge vanhu vanowa mumuti adai vagona kuziva kuti chinonzi ZANUPF chava padhuze kupfuura chakupera. Vana Zimbabwe hativhoterei shanduko, tione zvinhu zvitsva. Tichanyengedzwa nemapepa semhembwe ndikare tichingozverezerwa hatirite tichiona. Chinhu chinonzi ZANUPF hatichadi kana kuchinzwa. Vana vezimbabwe hatimirei tinyatsokuva neushingi hwedu, tinyatsozvimirira tirwise chinhu chinonzi ZANUPF chichiva chinhu chinonyangarika zvachose. Ngapinde zvake mukomana anouya neshanduko nemayusa tigone kurarama tinyika medu kwete kudiaspora. Mwene ni usiku wakanaka pa studio 7 apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvemari reFederal Reserve Bank rakabatana nemamwe mabhanga makuru muAmerica akazivisa zuro manheru kuti achabatana mukuona kuti mari muAmerica icharamba ichitenderera kuti zvibetsere vanhu nemabhizimisi. Izvi zvinotevera kupererwa nemari svondo rakapera kwakaitwa nerimwe bhanga guru muAmerica reSilicon Valley Bank. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvakaitika uye zviri kuitwa kuti zvinhu zvisanyanya kuipa.
Chinenge chaitika apa ndechekuti bhengi rinenge rapererwa nemari, nokuti bhengi sokuziva kwedu mari dzetinenge tichiisa imomo bhengi rinoshandisa mari idzodzo kungava kukweretesa vama business kuti vafambise zvirongwa zvavo zvemabhizinesi akure kureka vari nokweretesa vamwewo vanhu shanguiti dzinenge dzichikwereta mazimari akawanda saka kuzodzoswa kwemari idzodzidzi kwavanhu vanenge vakweretiswa kana kuti vamabhizinesi anenge akweretiswa iwawawo hakusungirwe munhu ruzhinji rwacho nokuda kwokuti tiri kubva mucovid mamwe mabhizinesi anogona kunge akakonewa kubhadhara mari bhengi rozoshayiwa mari iya rinofanira kunge richiva nayo yatingati minimum balance yarinofanira kunge richiva nayo kuti igozokwanisa kupa vanhu nerimwewo zvirongwawo zvimwe zvamabhizinesi zvamabhengi anenge ane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichida mari saka pakuzoti tava kuda mari keshi yei vanhuzoishaya zvobva zvoita mukurumbira nokuti imari dzavanhuka dzavanenge vainadzo idzodzo zvekare zvinobata utano hwenyaya dzeekonomi hweupfumi hwenyika nokuzunungusa yatinoti consumer confidence yavanhu vozvavo isu tose kana pasi rese vanobva vavhunduka kuti ko kana iri bhengi iri richishayiwa mari korangu rinozoita mari here vamwe vomhanya kumabhengi vondotora mari kumabhengi kuyoku vogara nadzo mudzimba saka mari sokuziva kwainoitwa navaongorori inofanira kunge ichishandiswa kushandiswa kwayo ndokunge isu vatengi tichiinda kunotenga nayo tisingagari nayo mumba mabhengi achikweretesa mari idzodzo nezvekare
takaona mutungamiri weamerica vajoe biden vachitaurira veruzhinji muno muamerica kuti vanhu vane mari dzavo dziri kumabhanga vasatya nekuti mari yavo yakachengetedzeka pachashandiswa mari yaani apa kuti kutsigira mabhanga awa profesa masocha
zvinowanza zvaitika ndozvokuti mapropati anenge aine bhengi irora anogona kuzotengeswa achitengeswa kune dzimwewo shanguiti nokuti vabiden vakagara vatotaura nechekare kuti zvatiri kuita kuti vanhu vawane mari dzavo handi zvokuti tichatora taxpayers money mari yavashandi vomuamerica inochengetwa nehurumende iya kana kuti hazvireve kuti toprinda imwe mari topa mabhengi aya aiwa urongwa huripo ndohwokuti zvinenge zviina mabhengi iwayo tinoziva kuti mabhengi anogona kunge ana mashopping mall mabhengi anogona kunge ana mazibuilding akakura kura ari mataunda amaofisi aya aanenge achirendesa ndo zvirongwa zvokuti izvozvo ndo zvinogona kuzotengeswa izvozvo kune dzimwewo shanguiti mari yacho yopiwa varidzi vayo vanenge vaine mari imomo zvinogona kuti tore nguva nokuti apa vabiden vari kuzama kubhalanza kuti kana vakatora kana kuti vakavimbisa kuti vachatora mari yehurumende zvakamboitika kuna ana 2008 uko vopa mabhengi zvinodonhedza uremu hweus dollar kudonha kwouremu hweus dollar kunozonyanya kubatisisa nyika dzakaita sana Zimbabwe dzinoshandisa us dollar semari yadzo nokuti dzinenge dzaakuda mari yakawanda kuti dzikwanise kutenga zvinhu zvokunze zvakaita sana peturo zvina magetsi nokuti dhora ravanenge vainaro rinenge radonha simba racho saka vabiden vari kuzama kubhalanza izvozvo nokuti tinofanira kuziva kuti us dollar ndiyo yatinoti isu international trading currency yapasi pano pese kuti nyika dzikwanise kutengeserana dzinotengeserana neus dollar ino muzinda weworld bank uri uno vana international monetary fund vari uno saka ndo pakaipira mabhengi ipapa
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi richata musangano nevatsigiri varo muchinhoi zvizvara zvedzimwe nyika dzemuafrica kusanganisa South Africa nhasi zvichange zvichitaridzira pamusoro pezvavanoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa uwandu hwemishato iri kugurwa munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.